Highlanders, yaita gumbo rimwe chete pedyo nekumirira nyika makwikwi emuAfrica muna 2020 mushure mekupinda mufinary yechibuku Super Cup nekurova ZPC Kariba 1-0. Chikwata ichi chakapedzisira kutamba muAfrica muna 2007 apo chakatamba muCAF Champions League zvichitevera kutora kwachakaita mukombe wePremier Soccer League. Asi chibodzwa chakabva kuna Prince Dube chava chiita pedyo nekudzokera muAfrica zvekare zvekuti vangomirira kukunda ngezvi Platinum Stars mufinary yechibuku Super Cup kuti maroto avo adudzirwe. Mukombe wechibuku Super Cup unouya nemari inoita iyo RTGS 75,000. Murairidzi weHighlanders Hendrik Pieter de Jong ari kufara nekupinda kwechikwata chake mufinary yemakundano aya.
Ndafara nekukunda kwataita. Semifinary hainei kuti matamba zvakadii, asi kukunda ndiko kwakakosha. Ndave kutarisira mutambo unotevera. Asi chibodzwa chamiswa, chinonwisa mvura.
Mumwe mutevero wechikwata ichi muzvare Charles Makukidze vanoti pavasvika apa hapasi chiina kudzokera shure zvekuti mukombe watove wavo.
Tapinda Africa vachationa. Dynamos takarova, Platinum takarova, ndikuona mukombe tatoubata maoko, angatimisa ndiani? Hapana.
Highlanders yave kusangana mufinary nengezi Platinum Stars iyo yakarova Harare City nemapenarets nemugovera mushure mekunge zvikwata izvi zvaita mangange 1-1 munguva yakatarwa. Asi mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vachatenda Ferimango Makazi vanoti Highlanders isakunge kuti yakatokunda kare mutambo wacho usati watambwa.
Ngezvimwe ichizvimaji yekumbotora mukombe uyu, saka isanyanya kudzirira siriki pamutambo mukuru mutambo wefinal. Vanogona kudzirudza kuti vatiudze vakatenda.
VePremier Soccer League havasati vazivisa kuti finary yechibuku Super Cup iyi ichatambwa rini uye kupi. Asi mamiriro akaita zvinhu ari kuratidza kuti finary iyi ingangotambirwa kuBaba Field Stadium kuBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.